parizvino tiri kukondinya nekuita zvidzidzo zvedu online asi manje hatisi kuziva kuti dambudziko rekuukraine riri kupera here anytime soon saka semester riri kupera end of June mana June July tinenge taapa holiday saka tiri kuda kuti tinzwisise kuti tinokwanisa here kubvumidzwa kuva ne option yekudzidza kunoko nekuti kudzidza kunoko kwakanaka kuti kana tatova kuno zvachose hatina zvimwe zvinhu zvatiri worried nazvo kuti kunozoita zvinhu zvinozotikanganisa kudzidza
pane zvawamboedza here kuti unzwe kuti ungadzidze munyika kana kuti kwete
ndakambozama kuva in contact nevanhu vakawanda vekuministry of higher and tertiary education saka so far tichiri kurwisana neprocess yacho asi haisi kuita nokukasika zvinhu vacho zviri kunonoka ndiri kugara ndichifamba nguva dzese kuita semunhu ari kufambira mari yechikwereti handizivi kuti vari kunyatsozviziva here kuti nyaya iri serious kana kuti vava kutokanganwa sekukanganwa kwaita vanhu vakawanda kuti kwatanga tiri kunga kuine hondo kwatanga tiri inzvimbo yekuti vanhu vakawanda vachitori traumatized isusu tinotova fixed kuzvinhu zvakadai kutoita sei kumberi tichibatsirawo vamwe vasingakwanisi kunge kuti vange vachizviita asi pamwe pacho zvinopedza simba saka kana pane vakatoteerera ivavava tokumbirawo kuti kana vachigona kuita speed up the process zvinhu zvacho zvinogona kutifambirawo zvakanaka ende ndo pachinogonawo kuvawo nemufaro kuti gavhumendi yedu yapfuura mberi nekutibatsira sekutibatsira kwayakaita kutiunza kunoko nokuti hazvibatsiri kuti vakawanda vaakufunga kuti dai hedu takasara pamwe dai tiri kuhungary kana kunana poland kuri kubatsirwa vanhu zvisinei nekuti ane macertificates kana kuti as long angoburisa hombo hunoratidza kuti anga ari kuchikoro kuukraine ndo zvakatokwana iko zvino kunoku tinoziva kuti kuchatodiwa mapapers twese twese everything kuita sekuti zvinhu zviri normal transfer eis normal transfer emergency and emergency iri kuda kuti respond yacho ive rapid but iko zvino zviri kureva sekuti vanhu vakawanda vava kutokanganwa saka kana pane akateerera angavatinzwisewo kuti dambudziko iri idambudziko renyika
iwe sechizvarwa chezimbabwe changa chiri kuukraine titsanangurire kuti wanga wapedza makore mangani uri kuita zvidzidzo zvekuva chiremba uye zveshuwiro yako ndeyei
pano apa ndanga ndotova mugore rechi5 ndanga ndotova mugore rechi5 nokuti ndangosara ne 1.5 kuti ndipedze rait saka shuviro yangu yanga iri kuti kana hondo yanga yapera tatichingodzokera kuukraine tonopedzisa kudzidza asi inoda kuti hatizive kuti dambudziko reuko rinopera here shuviro yangu nderekuti zimbabwe hurumende yedu yemunomo itipe mukana kana kuti at least itarisewo kuti itiudze tibudire pachena kuti tinokwanisa here kupfuurira mberi nezvidzidzo zvedu muno